Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 24, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vopomera vatsigiri veZANU PF mhosva yekuvarwisa mumatunhu akawanda emunyika. Gurukota rinoona nezvevechidiki amai Kirsty Coventry vanoti hurumende ichamutsiridza zvakare chirongwa cheNational Youth Service gore rinouya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa voita musangano wePolitbureau vachiti vanotambira nhengo dzemapato anopikisa dzinoti dziri kuda kuve nhengo dzeZANU PF. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti munyika maberekera ingwe sezvo nhengo dzaro dzave kurwiswa nebato reZANU PF matunhu akawanda asi mapurisa akapeta maoko. Mapurisa anoti anosunga vanhu kana mhosva dzamhangarwa ukuwo bato reZANU PF richiti vari kuita mhirizhonga vasungwe. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Tevedzeri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC Ostalo Seas vavaudza Studio 7 kuti vamborwiswa kuhwedza nhasi nevatsigiri vebato reZANU PF vanodarika zana nemakumi mashanu avo vange vakavhara mugwagwa vachinyora padanemutande ravo reTwitter vasizi vavatiwo imwe nhengo yebato ravo vatonderai bhuka vapambwa nevatsigiri veZANU PF ava paGMB kuhwedza.
Mutungamiri wetu vechidiki vatondera ebhuka vatorwa paGMB panga pane roadblock yaisa nemazanu zviri pamutemo yenge chitecha mota ichitarisa vanhu vese vane mayouth ezanu vachitarisa vanhu vanokuziva kunharaunda. Saka bhuka semunhu anozikanwa ari muyouth ari active munyaya dzeshanduko abatwa. Saka izvezvi pari zvino taendesa nyaya yacho kumapurisa nekuti vanhu vedu tibetsere kuti timtsvage timlokete nekuti hatigoni kubvuma kuti munhu anotorwa nevanhu zviri pamutemo uye zvarega kuzikanwa kuti aendeswa kupi asi wiwot ZANU PF laipo nekuti vanhu vamutora vanhu vanga vakapfeka masheti ezanu.
Nezuro mutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vakanyora pada nemutande reTwitter kuti vatsigiri vebato ravo vakarwiswa kuUzumba mushure mekunge mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vaita musangano munzvimbo iyi. Kugokwe nezuro kunonziwo kwakaitika mhirizhonga apo vatsigiri veCCC vashanu vari kuti vakarohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF apo vaitsvagira rutsigiro musarudzo dzemabai election dzenhengo yebato ravo vaCostan Muguti dzavanenge vachitatsurana navaSpencer Chuma veZANU PF Gwoke Kabhuyuni musi weMugovera. Vakafanobata chigaro chasachigara weCCC kuMidlands vaJosiah Makombe vati nhengo dzavo dzakarohwa zvakaipisisa.
Ndanga nditoriko nezuro kuKabhuyuni. Vanhu veZANU vanga vakawandawo zvaka nemota dzavo vachitenderera. Vari kuzviona kuti vanhu vemuKabhuyuni havachavadi. Ende chinhu chinoshamisa ndechekuti vanhu ivavo vakaita violence yacho vazhinji vacho havagari muKabhuyuni. Vakatobvawo kune mamwe maprovinces. Takaona kune vamwe vakabva kuMarch East. Vakatouya nebhazi rekuMarch East vachiuya kuzama kuti vakampeni kuratidza kuti vagari vemo muKabhuyuni havachisiri kuvada vanhu veZANU.
Asi sachigaro weZANU PF kuMidlands Valari Mazima vati havakwanisi kutipa divi ravo sezvo vanga ari pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwavachuma.
Mm-hmm.
kwa gutu vatsigiri vetriple C vechidiki vanonzi vakatiza misha yavo uye vakugara mumakomo shure mekupingwa padzimba dzavo kuward 7 kuminda mirefu yekwabvuka vachinzi vaifa pavachikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota. Mumwe wenhengo dzeCCC akavingwa pamusha pake nevanofungidzwa kuti vatsigiri veZANU-PF vaimba dziyo pamwe nesirogani yekuti mutengesi vaEfrem Morudu vati vakatomhangara nyaya iyi kumapurisa ekwamupandawana.
Takaitikani chokuti vanhu vavari kumapedo nemakumi matatu vakasvika pamba pangu ndokubva vamirira nguva yakatodarika awa vachimba vachinditsoropodza zvava zvokudzina undo zvezvi vachiita maslogan vachindikipa sineni ichokwadi chocho nezuro ndaitofonerwa navamwe vachiti vanotiwa mugomo vari kuita kuti vasaonekwa vari mugomo chaimo chaimo.
Vatsigiri vari kugara mumakomo vanosanganisira vadavid mahachi, solomon hungwe, farai mahachi, takudzwa dhuve, farai manyanga, patrick mchekeri nevamwe vasina kudomwa. Sachigaro veZANU-PF Masvingo varobzeni mavhenyengwa vati havasati vanzwa nezvenyaya iyi asi vati bato ravo hariite zvemhirizhonga.
Tati hamundaura nyaya iyoyo tinchauwisa anondibvunza haisi sezvaro patiti izvozvo hatina kwetinonyanya kurwisana navanhu vanhu kana vachingokambira vanongofamba vachikambira zvakapendeka tiviita asi sezvokataurwa pane zvakaitika kuti westhk handisandazvirichivha.
Mukuru mubazi rezvekubudisa kwemashoko muZANU-PF atapadzwa mukwadi varamba mashoko ekuti bato ravo riri kuita mhirizhonga.
Hakuna arovana, hakuna akuvara, hakuna adzingirirwa, hakuna asi vangodzwa kuti mayuthi kana kuti vechidiki vakatumwa kubva kumusangano weTriple C kubva kuHarare ngavasiyane netsika yokuenda vachinovhundusira madzishe kana kuda kuinda vachiti vakada kunotenga madzishe kuti atsigire makandidhetsi avo kana madzishe aramba vovaisa tsumbo mukodzi.
Mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponya ativati havasati vanzwa nezvemhirizhonga dzamangarwa kubasa kwavo.
Ndichandaona sati ripoti ndine ripoti yanangoti ndaona.
Ndakamira studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro masangano akazvimirira oga aendesa tsamba yenyunyuto kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda achiti bhiri rekuvandudza mashandiro avo reprivate voluntary organizations bill ravandudzwa zvakanyanya richiiswa zvinhu zvisina kutenderanwa navo neveruzhinji. Asi gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima uye gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza Studio 7 kuti zviri mubhiri iri zvakatenderanwa nemasangano aya nevanhu. Masangano aya ari kuti bhiri iri harifaniri kutambirwa nemamiriro arakaita uye achapa kuti nyika irasikirwe nemari nemabasa sezvo vamwe vemasangano vachamanikidzwa kuvhara. United Nations iri kushorawo bhiri iri. Mutungamiri webato reZANU-PF vari zvemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakurudzira runyararo nekubatana munyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Pamberi neZANU-PF nokubatana pasine manduru. In keeping with our tradition as the Revolutionary People's Party, we meet today as the Politburo to take stock of and fine-tune
semashanduro edu emazuva ese sebato riri kutonga reZANU-PF tinosangana nhasi sepolitburo kuti tionesane kwatiri kubva patimire nekwatiri kuenda. Tinotarisa mafambiro ari kuita zvinhu munyika sebato nekuona kuti todii kuti tivandudze upenyu hwevanhu vese. Dare rino rinopiwawo maripoti ekuti zvinhu zviri kufamba sei kuwomen's league kumawar veterans. Tonzwawo kuti gadziriro dzemusangano weannual national conference dziri kufamba sei.
Vamunangagwa vataura mashoko aya pamusangano wepolitburo yebato ravo muHarare nhasi. Mashoko aya ari kuuya apo vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuwedzera. Vamunangagwa vatiwo vari kufara negadziriro iri kuitwa nebato ravo pamberi pekongresi iri kuitwa muna Gumiguru. Vamunangagwa vatiwo vari kufara kuti upfumi hwenyika huri mugwara rakanaka.
We acknowledge and welcome new members who are coming back home to ZANU-PF in their big numbers.
Sebato tinofara nemafambiro ari kuita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Tiri kushanda nesimba kuti zvinhu zvinake. Tinotambira vose vari kudzoka kubato rezanu-PF nevari kunyoresa kekutanga nekuti tiri bato revanhu rinoshanda nezvido zvevanhu. Ticharamba takamira nedonzo rodo rekuti Zimbabwe is open for business. Tichikurudzira gadziriro dzemwaka uno wekurima kuti varimi vedu vasavarairwa.
Thank you. We now return to our agenda.
Asi mutauriro webato rinopikisa Citizens Coalition for Change muzvare fadzai maere vaudzai vanzisininga westudio 7 kuti mashoko avamunangagwa kungotaurawo asi hazvina pundutso.
Zviri kutaurwa navamunangagwa zvinoratidza kusanzwisisa kuoma kweupenyu muZimbabwe. Vanhu vari kutambira mari dzisiri kukwana, dzisiri kukwanisa kutenga. Vanhu vari kutadza kurapwa muzvipatara nokuti hamuna mishonga, uye zvipatara zvacho hazvisi kushanda zvakanaka nokuti ana chiremba nemanesi havasi kubhadharwa mari dzinokwana. Zvakare vanhu vari kuomerwa nekubhadhara maschool fees nemaexam fees. Tiri kuona kuti vana vari kufanira kudzokera kuchikoro third term. Vana vana mari dziri kukwana.
Ko inga vamunangagwa vatiwani sebato riri kutungamira vanofara nemafambiro ari kuita nyaya dzezveupfumi munyika. Munoti kudii nazvo?
Munhu wese ari kuomerwa neupenyu. Zvinoratidza izvo kuti munyaya dzeupfumi ZANU-PF yakundikana kuti zvinhu zvigadzirisike. Tinoziva kuti zimudhola yedu haichatenge zvamuchose, vanhu vari kutoshandisa maUS dollars. Zvese izvo zvinoratidza kupererwa kweZANU-PF. Ndosaka ZANU-PF yakutya kuenda kumaelection kana kuti kusarudzo dziri kuuya muna 2023. Vari kurambidza veCCC kuti vasangane. Vari kuponda vanhu, vari kuita nyaya dzemhirizhonga kuzumba kugokwe. Kwese tiri kuonzwa kunzi vanhu vari kurohwa nokuti havachadi ZANU-PF, havachadi kutsigira ZANU-PF kunyanya kumaruwa.
Zvinozoitwa sei nai advocate Maere? Zvamuri kuti imi mashoko aya ndekungotaurawo chete.
Munhu wese ari kufanira kunoregista kuti anovhota kuitira kuti tigozokunda sarudzo dziri kuuya. Isu seCCC tinotaura kuti munhu wese akanyoresa kuti avhote tichazokwanisa kuita 6 million votes per presidential election, 2/3 majority for parliament nekuchaira zvakare kumalocal authorities.
Mutauriri webato rinopikisa reCCC muzvare fadzai maere vachitaura parunhare vari muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Kwata runona nezvevechidiki amai Kesti Coventry vanoti hurumende ichamutsiridza zvakare chirongwa cheNational Youth Service gore rinouya. Asi vati chirongwa ichi chichange chakasiyana nechirongwa chakamiswa muna 2007 icho chinonzi chaiita zvematongerwo enyika nekutyora kodzero dzevanopikisa kunyanya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvevechidiki nemitambo maererano nechirongwa cheNational Youth Service, amai Coventry Seward vati vanoziva kuti chirongwa chekutanga chainge chisina kumira zvakanaka.
We all know the National Youth Service, green bombers, that is not what we are going back to. That is not going to be tolerated. So part of the process of the National Youth Service and the reintroduction is to say that there is a need for there to be a form of a National Youth Service where we talk about our patriotism, where we talk about Zimbabwe's history, but also how we're going to be a part of it going forward.
National Youth Service is a green bomber. Hatisi kuzodzokera ikoko uye hatizvibvumiri. Tinoda National Youth Service apo tinotarisa nyaya yekuzvipira pamwe nekudzidza kuti nyika yedu yakabva kuti.
Vati chirongwa chitsva ichi chichatanga gore rinouya, uye vane urongwa hwekudzidzisa vechidiki zviuru gumi pagore, uye zvidzidzo izvi zvichange zvichiitwa kwemwedzi mitanhatu.
Proposed curriculum content is as follows. National orientation, meaning Zimbabwe's history. Civic education, meaning the constitution of Zimbabwe, democracy, and anti-corruption.
Umbiro remtemo nyaya yemukombi wejekere pamwe nekuzi
Vati kunyange hazvo chirongwa ichi chichitora vechidiki kutanga pamakore 15 kusvika pamakore 35 vana vachatanga kuitiswa zvimwe zvidzidzo zvenational youth service kutanga paECD chaipo. Vati ndosaka vari kushanda nemapazi akaita seredzidzo yepasi neredzidzo yepamusoro. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano renational association of youth organizations iro rakanyorera kuparamende richida kuti chirongwa chenational youth service chimbomira kutangwa kusvika zvainetsa muchirongwa chekutanga zvagadziriswa vamacdonald munyoro vaudza studio 7 kuti vafara kuti amai coventry seward vari kugadzirisa zvimwe zvinhu zvavaida kuti zvigadziriswe asi vati havafari nekuti chinosarura pamikana yemabasa.
Such a policy measure tinoona isina kumira zvakanaka maringe nezvinhu zvandiri kuburira mutemo. Munhu wose anofanira kuwana kodzero yakafanana yakakwanirana nekuti kudzidza kunosiyana. Mumwe achaenda kusvika sekondari, mumwe achasvika kuyunivhesiti, mumwe achaenda kutechnical college, asi kana munhu akupuwa basa ngapuwe basa on the basis yemagwaro ake ainawo kwete nekuti akambopfuura nepane chirongwa chakati.
Vati vavafari kuti chirongwa ichi chichange chichiitirwa munzvimbo dzaiitirwa chirongwa chekutanga. Vakasanobata chinzvimbo chemutauriri muchikamu chevechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vaudzawo Studio 7 kuti zvakanaka kunzwa pfungwa dzevechidiki pachirongwa ichi.
Programu iyoyo kana ikakonza kutiwa zvinenge zvakanaka, asi chatoda kuziva ndechekuti ndiani achange achinida programu iyoyo. Nokuti inogona kuti consultation inenge iri state manage kana ikalidiwa zvakare nevanhu vatakambotaura vayakura nevava vakasviba vasi vanhu vanokwanisa kunge vachilida zvinhu zvakafana izvozvo. So isusu kumbiro chedu chatitangoda ndechekuti dei programu iyoyo yachilidhiwa nevanhu vasinei nezvematongerwo enyika, ngaichilidhiwa nevanhu kana vemachechi kanawo zvavo vanhu vasinei nezvematongerwo enyika.
Imwe nhengo muchikamu chevechidiki mubato riri kutonga reZANU PF vaPeter Matangi vati vafara kuti hurumende yave kudzora chirongwa ichi.
Nhau yeyouth service inawo chaunza engagement nekuti vana vachange vachidzidziswa pamusoro penyika yavo issues nyaya dzepatriotism vachange vachidzidziswa pamusoro penyika yavo nhau dzekuziva bumbiro remutemo yavo kodzero dzavo semayouth zvavanofanwa kuita because panga pachitange pane mukaha kana kuti pane gepu pakati pevechidiki nehurumende panyaya dzebudiriro. Vaechidiki vashaya kuti vangakwane papi panyaya dzebudiriro kana inzi nyika inovakwa nevenevayo inovakwa sei, vechidiki vanopendawo sei kuti vavake nyika yavo.
Chirongwa chenational youth service chakamiswa muna 2007 mushure mekunge hurumende yashaya mari, uyewo panguva iyi masangano akawanda kusanganisira United Nations, Amnesty International, Aman Trust nemamwe aichema-chema kuti vechidiki vaipinda muchirongwa ichi vaiita zvematongerwo enyika uyewo vaityora kodzero dzevanhu. Vatiwo vakatokoka imwe kambani yakagadzira nhandare dzekusouth africa pakaitwa mitambo yeworld cup kuti iuye kuzoona kuti Zimbabwe ingagadzirisa nhandare dzayo sei. Asi imwe nhengo yekomiti iyi vaomega svanda veZANU PF vanomirira vhungu vati hurumende inofanira kutarisa zvinhu zviri kunetsa panyaya yenhabvu yozvigadzirisa vachiti vatambi vatsigiri pamwe nemakambani anotsigira nhabvu vari kushishikana zvikuru nokumiswa kwakaitwa Zimbabwe neFIFA kuti isatambe nedzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
MuZimbabwe nemuSouth Africa mamuka gakava rinotyisa pamusoro pevhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande yemumwe mukuru wezveutano mudunhu reLimpopo kuSouth Africa, Dr. Popi Ramathuba. Dr. Ramathuba vanoonekwa vachiudza chimwe chizvarwa cheZimbabwe chainge chiri muchipatara kuti vari kushushikana nekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana kobiri ravari kuendesa kuSouth Africa, asi zvizvarwa zveZimbabwe zvichinorapwa pachena muSouth Africa zvichisiya zvimwe zvizvarwa zveSouth Africa zvotadza kurapwa. Bato rinopikisa muSouth Africa reEFF rati vanofanirwa kudzingwa basa. Asi Dr. Ramathuba vabuda pane penyuro yeSABC vachiti hapana chavakakanganisa. Asi mumwe anorwira kodzero dzevanhu vamunjodzi mutandiri vanoti zvakaitwa naDr. Ramathuba hazvitarisirwe kumukuru muhurumende.
Zvinhu zvinokatyamadza kunyanya zvichibva kumunhu akatrena kuita chiremba akadzidziswa nyaya yekuchengetedzwa kweinformation yevarwere pamwe chete nekutaridza unhu kana dignity kuvanhu vari kurwara zvinhu zvinotyisa kuti munhu anogona kungosvika paanoramba kutungamirira otokanda maethos ezvaakadzidza sachiremba nenyaya yekuda kungonyadzisa munhu uye nekuda kunzwika neyatingati populism kuti uite mbiri nezvinhu zvisina maturo kunzi ndakazoita zvakadai.
Asi vachitaura nenhepfenyuro yeSABC News vari kuti mashoko avaya akakosha nekuti akabudisa pachena matambudziko ari kusangana nehurumende yeSouth Africa zvichikonzerwa nezvizvarwa zveZimbabwe.
Nekuti chikuru chatonzwisisa ndechekuti hapana dambudziko raadresa nekunyadzisa mukadzi uyu pamberi pevanhu. Endi zvindo zviri kubuda mumainterview avazoita vachida kuzama kujustify kuti sei vadaro. Zviri pachena kuti hapana dambudziko ravanga vachida kuadresa. Zvanga zvezvekuya kwatingati kungoonererwa asiwo kupererwa nekutungamirira kutotadza kuti salida zvinhu zvaunofanira kumira pazviri ndezvipi uye zvinhu zvinotaurwa sei kana matambudziko aripo. Hurumende yeZimbabwe inozikanwa kwainowanikwa vana ambasada muno weZimbabwe vaigona kungofonera vakamupa meseji kuti isvike kuhurumende yeZimbabwe.
Mukuru munyaya dzekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office vamunjodzi Mutandiri vari parunhare kuJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuAngola vavhota nhasi musarudzo dziri kutarisirwa kuti dzinenge dziine makwikwi akasimba pakati pemutungamiri wenyika iyi vaJoao Lourenco nemutungamiri webato rinopikisa waAdalberto Costa Jr. Ivory Coast yaparura nhare mbozha yekutanga yakagadzirwa munyika iyi inonzi OpenG inokwanisa kushanda nemitauro 16 yenyika iyi inokwanisa kushandiswa nevanhu vasingagone kuverenga kana kunyora sezvo ichikwanisa kupindura zvainenge yabvunzwa nemitauro yakasiyana siyana. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky nhasi vapemberera kuwana kuzvitonga kuzere kwenyika yavo vachiti vari kurwira remangwana ravo muhondo neRussia yave nemwedzi mitanhatu. Vavimbisa kuti matunhu akapambwa neRussia anoti Donbas neCrimea achadzoka kuva pasi penyika yavo. Mhembereroro dzanhasi dziri kuuya apo vaZelensky neAmerica vari kuyambira kuti Russia icharwisa dzimba dzinogara vanhu nemahofisi ehurumende yeUkraine. Pope Francis vakurudzirawo vatendi kuti vanamatire vanhu vemuUkraine vavati vatambura nehondo iyi. Panguva iyo vechidiki vakawanda vari kurwisa kuti vabude munyika vachinotsvaga mafuro manyoro zvikuru kunyika dzakaita seAmerica neBritain. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chechidiki chaive muno muAmerica vatamuka gwatidzo vakatosiya rugare rwose rwavaive narwo pamwe nebasa rakanaka vachidzokera kumusha kunobatsira kusimudzira chirongwa chemhuri yavo chekurima hova. Vagwatidzo ava vakanga vagara muno muAmerica kwemakore anodarika 20 vari kurima hova hwerudzi rwewhite button uwo vari kutengesera vezvitoro zvinobika zvekudya zvakaita sepizza pamwe nevagari vemunharaunda yavari kurima vari yeziko kuchitungwiza. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika taita hurukuro navagwatidzo kuti tinzwe zvizhinji.
Chinhu chakanaka kuti zvizvarwa zvekuAngola dziite sarudzo dzokushara hurumende yadzotsva mujekerere. Saka tsika iyoyo itsika yakanaka chose munyika mavo nomuAfrica mose kuti zvizvarwa zveAngola ndinodara kuti zvose zvirimo nezviri kuzve kwenyika zvine kodzero.
Kundizouya kuno project yakatsamwa namama about 3-4 years ago kuza mbuya vangu vaifara hohwa mashumu. Saka in memory ya mai vamama mbuya vangu mama vangote azuri nani kuriti watange project ya uo za nini ndazo batiro manje manje hapa nito nchibungi batire mama kutiwa sere back and forth akawanda kangoda azuri nani kunduye kumusha ndo karani stilu kuna nisho batira kumaneja
wakawanda wechidiki wezera renyo waru kutoru isa kutivange wachibuda mu Zimbabwe wachenda kunzeko yenyika shukuru kunyika zakaida sa Amerika asi mi makaona zaka kujira kunge mchenda ku Zimbabwe makatora se idano iroro nukuti idano rinone sabano wakawanda
kutuwa idano nakawana kuti tese tikana wachibuda mungi edu tichitiza ndiwana nazo batira kusimuzira nyika yedu sabana kwa yakuno ndikaono ziri kuno nima ukuchinizi ari kuno tokwanisa kushanda tichisumuzira nyika
tichitarisa iyo project yenyu yehoa iyo iri kutambirwa sei munharaunda mamuri
vazhinji vari kufara nenyaya yehoa because vamwe vanenge vasingazivi tatozobatsira kutsanangura kuti inovikwa sei nemabenefits acho healthwise saanhu ari kutambira zvakanaka
mune rudzi rwupi rwehoa ramuri kurima
pari zvino tikurima inonzi white button inonyanyoshandiswa pamapizza
saka muri kuwana here kwekutengesera hoa u
maketi iripo ndatonetsa kukwanisa kusupply vanhu vese because pana tinotosupply tosuva tapererwa vanhu vachiri kuita
saka muri kurima hoa wakawanda zvakadii panguva imwe chete
a week tiriburitsa close to 400 kgs
totarisawo machallenges kana zvimhinga mupinyu zvamuri kusangana nazvo ndezvipi zvamungati zviri kukanganisa iwo mubasa renyu
pari zvino handingati pane zvinokanganisa kungoti tingangoda varimi vakawanda vanotibatsira kurima uwo kuti kwaiso kuprovider for Zimbabwe yes
ko zvamungatiwo zviri kunyanya kunakidza
pakurima white button pamunoinhonga makuseni inenge ichida yakachena kuita white white saanongodaro kumhanya nayo kuroti rikanoratidza makastoma angoti oishi yakanhonga nhasi makuseni
mune tarisiro yekudzoka kuamerica here munguva pfupi iri kutevera
pari zvino nhasi andafunga nezvazvo
manga magara nguva yakareba zvakadii muamerica
mamai ndandagara little over 20 years
ndezvipi zvamungataurirawo vana vezimbabwe vechidiki vakateerera pane ino nguva vari kunze kwenyika vanogona kunge vari kuzengurira kana kutya kudzokerawo kumusha kunotanga zvirongwa zvakaita sechamakatanga ichi
vandingataure vezera rangu kuti vasatya nekuti kumusha maopportunity ariko akawanda tikabatsirana especially vanenge vana zvekurima nezvekuchengeta mombe kana nguruve vanokwanisa kuuya kumusha kana vanokwanisa kutarisa kuti chii chavanenge vane interest nacho chingadiwa nevanhu then taura kudzidzira sekufanira kwehoa hatikwanisa kutaura tese ichauzira zvinoitwa zvakadai zvakadai
vanga vari chizvarwa chezimbabwe chakadzokera kumusha vatamuka gwatidzo vari parunhare muHarare nestudio 7 chirongwa chedu chelive talk diaspora forum chatinotaura nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika nhasi tiri kutarisa nyaya yezvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvine magwaro ezimbabwe exemption permit osvika kumagumo muna zviita south africa inoti ichamanikidza zvizvarwa izvi kudzokera kuzimbabwe kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaite anoti 909 AM 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaite anoti 909 AM 6175 ne 7255 shortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi vebato rinopikisa recitizens coalition for change vopomera vatsigiri vezanu pf mhosva yekuvarwisa matunhu akawanda emunyika gurukota rinoona nezvevechidiki amai kesti coventry vanoti hurumende ichamutsiridza zvakare chirongwa chenational youth service gore rinouya mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa voita musangano wepolitibhuro vachiti vanotambira nhengo dzebato dzemapato anopikisa dzinodzoka kubato ravo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndokusiyai mina mutungamiri nkomo